hurumende yeZimbabwe iri kuporonga haisi kugona kubata zvakanaka nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika dziri kuramba dzichiitika nekuti chekutanga iko zvino kubva gore richitanga vanhu vava kutosvika 50 vakapambwa vakarohwa vakakuvadzwa zvinozivikanwa asi hapana kana munhu mumwe chete zvake ati asungwa ndochekutanga chepiri ndechekuti pane munongedzo unoita sekuti vanhu vari kuzviita vari kupamba vanogona kuti vachishanda nehurumende nekuti chekutanga vanenge vaine pfuti dzehondo maak47 tichitaura nevamwe vakabvupambwa kusanganisira vatatenda mumbeyarara uyezve vanenge vachirova vanhu vachivati sei muchida kumukira hurumende kana kuti tinoda kuti tikudzivisei kumukira hurumende chetati ndechekuti sei vasiri kusungwa zvoita sekuti vane rimwero nehurumende
zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa nehurumende vamavhinga panguva yakadai panenge papambwa vanhu
chekutanga ndechekuti zvese zvinoitwa zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi zvaifanira kutora magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aende kudare redzimhosva rehigh court kuti vakumbire kuti hurumende imanikidzwe kutsvaka vamagombei kana kuti munhu apambwa kuti awanikwe nechimbi chimbi kana munhu achinge apambwa nguva inokosha kana nguva ikaramba ichireba asina kuwanikwa zvinoreva kuti upenyu hwake hunenge hwava munjodzi mapurisa anofanira kuti akurumidze kufamba chaizvo chaizvo iko zvino tinoziva kuti chiremba Peter Magombei paasati apambwa akatumirwa meseji panharembozha yake pane nhamba dziri kuonekwa dzekuekonet achiudzwa kunzi tava kuzokuvinga rekedza zvauri kuita kosei mapurisa asati avheneka nekutatsvakurudza yekuti nhamba iyoyo ndeyani veekonet ngavataure kuti nhamba iyoyo ndeyani ndiyani ari kuita basa rakadai anofanira kunge achizivikanwa vanhu vari kufamba vanhu vari muzimbabwe vari kuramba vachitevera vanhu vanotozivikanwa ngavasungwe hurumende ngaitungamire basa iroro
kune mashoko ari kubva kuhurumende vamavhinga ekuti izvo kunogonawo kune vamwe vanhu vasiri hurumende vanogona kunge vachipamba vanhu ava senzira yekusvibisa zita rehurumende yava munangagwa munoatambira sei mashoko aya
mashoko akaposa haasi iwo nekuti vehurumende ava vafaniri kutaura kumhanya kunongedza kuzi kuti aiwa haisi hurumende kana kuti ndingana kana kuti kunogona kuite vamwe vasina kupa mapurisa mukana wekuita basa kana kuri kunzi ichokwadi kuti kungave nevamwe vanhu vari kuzviita kone mhaka yei mapurisa akapeta maoko sei pasina kana munhu mumwe chete zvake akasungwa kubva gore richitanga nyaya dzekupamba vanhu dzichitekeshera nemhaka yei vanhu vari kupamba vanhu ava vachivarovera kuti muri kuda kupandukira hurumende yavamunangagwa ku ndiani asinei nehurumende yavamunangagwa anoda kuti adzivise vanenge vachishoropodza hurumende yavamunangagwa sezvo takaona pana muzvare samanda kurea anonzi gonyeti anoita zvekusetsa vanhu achinomba hurumende kana kuti pana vatatenda mumbeyarara vakanga vachinzi vari kuedza kuunganidza vanhu kuti vamukire hurumende kana kuti iko zvino pana vapita magombei vanga vachinzi ndivo chiremba vari kutungamirira machiremba ese kuti aramwe mabasa nekuti mari ishoma
pane matanho here angatorwe nevanhuwo zvavo kutorera kuhurumende kana kumapurisa nepamusana pekupambwa kwevanhu ava kusiri kuferefetwa
hongu kwazvo kwazvo vana vezimbabwe tinofanira kuti tisimuke nezvi rimwe chete tichitaura mumwe nemumwe paanogona napo makurukota atiinavo vana moyo vana vamunangagwa vana vachinamasa vana vaziyambe ziyambe nevamwe vese vane hama dzemo muzimbabwe vanotaurayo kusapota regai hurumende ngairege tsika yekuti vanhu vapagwe yakatarisa kana kuti yakatarisa kurutivi bumbiro remutemo renyika rinotaura pachena kuti vanhu vanofanira kuchengetedzwa ndochekutanga basa guru rehurumende yavamunangagwa